zvakanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kagumbi 8 2020. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS vanoyambirwa kuti vagare vaine mishonga yemwedzi mitatu mudzimba munguva ino yedambudziko recoronavirus. Bazi rezveutano rinozivisa kushaya muZimbabwe kwemunhu wechipiri nechirwere checoronavirus. Meya veguta reHarare vari kukumbira vemabhizimisi kuti vabatsirane nekanzuro yeguta reHarare mukugadzirisa nekukurumidza zvibhorani zvisingashandi. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Anoona nezvezvirongwa musangano reNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vanoti vari kukurudzira vose vanorarama neutachiona hweHIV AIDS kuti vagare vaine mishonga yemwedzi mitatu mudzimba munguva ino yedambudziko recoronavirus, apo vanhu vari kurambidzwa kufamba-famba kwemazuva makumi maviri nerimwe. VaYekeye vanoti vese vanopa mishonga vakatoudzwa nezvedanho irori rekuti vanhu vapiwe mishonga yemwedzi mitatu uye havasati vanzwa kana paine dambudziko riri kusangana nevanoda mishonga iyi. Ngatinzwei vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
SeZimbabwe tiri kuti isusu vanhu vanorarama neutachiona vanofanira kuwana rubatsiro, kunyanya nguva kuti vawanikwe vane mushonga yakakwana panguva dzelockdown nenguva yatinenge nyika iri kurwisana nechidambudziko recovid. Tokurudzira kuti vese vanorarama neutachiona vakwanise kunge vachiwana mapiritsi anokwanisa kuvararamisa kuti vamwe for 3 months minimum. Saka izvozvo zvakatoudzwa vanhu vese kuti kana zvichiita vanorarama neutachiona vakwanise kuti kana pavanenge vachikwanisa kusvika pavanositorera mishonga yavo vakwanise kupuwa mishonga inoenderana neminimum ye3 months.
Saka matimanzwa here vayeke kuti vari kukwanisa kuwana mishonga iyoyi yemwedzi mitatu kubva pabuditswa mashoko iwayo?
So far hatisati tanzwa kuti pane vari kushayiwa mishonga ye3 months iyoyo. Ingoti zvinhu zvakabva kutaurwa musondo rapera irori. Saka hatisati tava neinformation yekuti vanhu vari kupuwa here 3 months kana kuti pane vane dambudziko rekuti vaishayiwa. Asi tinovimba kuti vanenge vane dambudziko vanenge vachitaura neve Ministry of Health neve NATFARM. Asi ndinovimba mushonga yekuti vanhu vapuwe 3 months supply iri kuwanikwa.
Muri kuona vanhu vari kukwanisa here kunge vachiwana dzidziso yakazara pamusoro pechirwere checovid-19 zvikuru takatarisa ivo vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS?
Dzidziso iri kuwanikwa. SeNational AIDS Council takabatana neMinistry of Health kwetse kumadistricts. Vanhu vari kufamba vachidzidzisa macommunities nenyaya yeCovid. Ndoziva izvo kuti maradio stations edu ari kumaprovinces ese, National AIDS Council yakaisa maprogram akasiyana-siyana pazuva rekareka kuti vanhu vataure nezveCovid uyezve nekuti vanhu vane HIV vangabatsirikana sei, kuti information iende kwese kumaareas atisingakwanisi kunge tichisvika nemanational radios. Takaisawo zvedzidziso pamasocial media platforms akasiyana-siyana kuitira vari mutaundi uye nezvinofanira kunge zvichiitwa. Tiri kusenzawo futi necivil society partners veZimbabwe National Network of People Living with HIV uyezve neZimbabwe AIDS Network nemamwe maNGOs akasiyana siyana kuti information yeCOVID nevanhu vanorarama nehutachiona iende kuvanhu vese muZimbabwe nepatinogona. Saka ndofunga inini information iriko yakati wandei iri kubuda inogona kunge isati yanyatsosvika kwese pandozova kuti pakupera kwesondo rinoiri munhu wese anorarama neutachiona tiri kuedza kuti anga awana information yeCOVID.
Avo vange vari mukuru anoona nezvemabasa muNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Ane makore makumi manomwe nemapfumbamwe anonzi akafa nemusi wemugovera kuBulawayo mushure mekunge arwara musi wa23 kurume. Izvi zvakaburitswa nezuro padandemutande reTwitter nemunyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana. Asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti sezvo murume uyu asina kubuda munyika, zvinhu zvinotyisa kuti akawana chirwere ichi kupi, uye zvinogona kureva kuti chirwere chavai kutenderera munharaunda dzakawanda vanhu vasina ruzivo nekuti vari kuvhenekwa vashoma. Izvi zvave kureva kuti vanhu vavhenekwa vave gumi nemumwe chete. Zimbabwe nhasi yapindawo muzuva regumi vanhu vachikurudzirwa kugara mudzimba senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi masere nezvitatu pasi rose. Pari zvino muAfrica munonzi mafa vanhu vanodarika mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevaviri. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAfrica vadarika zviuru gumi. Mukuzeya nyaya yekupararira kwechirwere ichi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemumiriri weNorton mudare reparamende vatemba muliswa.
Chirwere ichi checoronavirus chirwere chisina mugoni. Chero hurumende dzine mari, dzine utano hwakasimba dzatadza kudzirisa chirwere ichi. Neizvozvo munhu anokosha ndiwe. Ukafamba chinofamba, ukamira chinomira. Saka vanhu nemitemo yaiswa nehurumende ndiyo chete inobetsera kuti chisafambe chirwere ichi, chichaspread chirwere ichi. Zvimwe zvipo ndezvekuti chero karwara nasi muZimbabwe hapana chipatara chine zvakakwana.
Ko imi chii chamuri kuitawo semiriri weNorton mudare reparamende?
Ende hatitarisi kuti hurumende iite zvese. Isu tofanga tiri pamberi pazvo. Ini semiriri weparliament weNorton constituency inovairi muWash West ndakaisa team ina chiremba mukuru anokudzwa Dr. Bepswa, munhu akadzidza muNorton akakurira muNorton, nevamwe vakati wandei varimo muNorton vanoita mabasa akasiyana siyana kubvira kumari kubusiness nesecurity activism vese vari mumomo kuti tinge tichibata basa riri pamwe chete. Taronga izvozvo takatsvaga mari kumakambani akati wandei atibetsera. Zvingaite mushe kuti katadza kutaura kambani yeSanyangfeng yemaChina yakabetsera chaizvo nezvakawanda zvakatipa tikati ngatitenge tapa mapurisa.
Ko sei makaronga kutanga mapa mapurisa?
Ndiwo mafrontline, ndiwo vari pamberi pazvo. Saka chero mupurisa usingamude asi iwewo kuturarame ngati vapei zvekushandisa.
Tiri kunzwa kuti muchasanganawo nemamwe mapazi ehurumende. Musangano uyu unenge uri wei chaizvo uri kuitwa nhasi?
Tiri kusangana netask force nemabazi ehurumende kuti tiintroduce inonzi call center inoscreena nekumonita. Zvainoita ndezvekuti munotoni mune mawadzi 16. Saka ini ndafunga kuti wadhi yese inenge ine line iripo, tichataura netel 1 vanachifona, econet manamba anenge aripo, teleso manamba anenge aripo. Each ward inenge ine nyanzvi pautano, doctor, manesi vaunofonera kana usinganzwe mushe kuti izvi zvaunotaura kwavari neruzivo rwavo zvinoenderana here kuti ingave iri corona virus yakubata. Kana yakubata tiri kuisa mota futi zvakare dzichaita semaambulance dzichaenda neteam idzi dzine unyanzvi hwezveutano dzikuongorore asi dzakuongorora tofange tine ambulance tofange kuendesa kuchipatara chinorapa asi chikonzero chekuti hapana ambulance iyoyo saka isu tichida kuti tiudze vanhu kuti chero karwara hapana kwaunoendeswa nekuti hapana kuri available asi isusu tikutarisira kuti neurongwa hwatinahwo huchabetsera vanhu vakawanda kuti vararame nekuti prevention is better than cure ndizvo zvatakuita
mumiriri wenoton mudare reparamende vatemba muliswa vange vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 kanzuru yeguta reharare iri mubishi rekugadzira zvibhorani zvisingashandi muguta meya veguta reharare vaherbert gomba vanoti vari kuedza kuti zvibhorani zvizhinji zvive zvavai kushanda munguva pfupi iri kutevera naizvozvo vari kukurudzira vemabhizimisi kuti vabatsire kanzuro yavo kuti ikwanise kugadzira zvibhorani zvizhinji munguva pfupi pfupi
kanzuro yeharare yatanga kugadzisa zvibhorani zvazvisingashande takatarisa maripoti ari kubva kuvagari tiri kukumbirawo zvemacoporates kuti anga achitibatsira kuclorinata mabohos wayo nyaya iyi tiri kuitira kuti timitigete maeffects ekushayikwa kwemvura kuvanhu vedu vari kutambura zvikuru takamirira kuti hurumende ichavaka madhamu nekutipa mari yemushonga taona tikakurukura pachero tikaona kuti vanhu vari kutambura hatingaredzi vanhu vachitambura but totongoshanda nezviripo donzo redu harisi rekuda kudzosa reserve muHarare donzo redu nderekuti vanhu vararame pari zvino tozorongeka mangwana ndosaka manzwa kuti vanhu vedu vari kutenderera vachigadzira izvozvo tiri kutenderedza mabhauza tichipa vanhu mvura kunana mabhuku nekumwe zvese zvitiri kuzviitira kuti vanhu vedu vange vachikwanisa kukunda pamatambudziko atakatarisana nawo seguta reHarare
muchakwanisa kuita izvere nenguva yakakwana zvikuru sei kana takatarisawo kuti chitungwizavo yakahwina nyaya yavo kudare rehigh court kuti ipiwewo mvura yakakwana yakachena muchazvikwanisa kuzviita zvese izvere uye mungade nguva yakareba sei kuti mupedzise basa iri
tinotenda zvikuru chatinokurudzira ndechekuti vagari nehurumende nesikanzuro tishande pamwe chete kuti tinge tichipa vanhu vedu mvura kupa mvura kunobvira pakuti vagari vari kubhadhara here hurumendewo iri kutibatsira here nemari yekunze kwenyika uyewo isusi taitawo basa nemazvo here saka nadare rachaja ratonga rabudisa vhedhikt yakadaro taakumirira kuti hurumende inoimplimenda here zvataura tishati kudai $6 million yekutenga mamishonga inokavha 3 months ndo zvaiitwa kare mustore munofanira kugara mune mushonga kwete zviri kuitika mazuva ano zvekuti tinoti tikatenga todya tomhanya mangwana tonotenga hazvikwanisiki zvakadaro saka izvozvo tinoda kuti zvione zvakadaro saka tinotenda kana pane muono wakadaro aitwa nedare tinotenda tinotarira kuti zvazvaitika
meya veguta reHarare vaherbert gomba vari parunare kuHarare nestudio 7 tarisa zviri mumapepanhau anhasi mupepanhau redaily news veruzhinji munyika vanoshora hurumende pakukwidza kwayo mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari vachiti izvi zvinokonzera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu panguva iyo vanhu vachinetseka nechirwere checoronavirus muchronicle kanzuru yeguta rebulawayo yazivisa kuti vagari veguta iri vanogona kuita mazuva anopfuura mana vasina mvura mupombi dzavo kana vanhu vakasatanga kuchengetedza mvura zvakanyanya munewsday imwe n'anga vakenneth chivize vakazivisa mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare dr prosper chonzi kuti vane mushonga wechivanhu ungabatsira vanhu vane chirwere checovid-19 muherald mune nyaya yekushaya nemusowe mugovera kweumwe murume kuBulawayo nechirwere checoronavirus. Murume uyu anonzi ange ane makore makumi manomwe nemapfumbamwe uye anonzi nehurumende ndiye munhu wechipiri kufa nechirwere muZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Moroi vekustudio makadiko tinyimbuya mberi tokumbirwa kuti vedu wee vana vangu vagare mumba nekorona iyi korora iyi. Ndanchikumbirawo kuti Mwari dai angondibatsirawo pavana vangu vaviri Doreni naviri mai ndo vana vangu vaviri nevana vavo. Mwari ngaangondichengeterawo vana ivava avayambuse pazambuko irori. Ndini mbuya mberi. Mwari wee, Mwari wee, ndokumbira mundiyambutsirewo vana vangu.
Rugare, rugare vateereri vese veStudio 7, ndinokutendai chaizvo. Tinei tichingobatsirana kuteererawo Studio 7. Ndinokumbirisawo nemwoyo unoda kuti ivo vanotipa vacho Studio 7 ngativeisewo miminamato nesitueshoni yekwavari ngativaisewo munamato. Ndiri kukumbirisawo kuti nyuzi dzinakidzi varume nevakadzi vavava tokumbirawo tivaisewo munamato vana Plaxedes nana Mafelasi nana Jonga vese ngativaisewo munamato kuti vapotsanewo nasatani uyu. Ngativaisewo munamato, ndapota vanhu vamwari, ngativaisewo munamato. Ndatenda hangu.
Ngadii zvenyu paStudio 7 pamwe chete nevateereri. Zvangondifadzawo kubva ndatanga kuziva pati yeZanu-PF hasati ndambonzwa paine munhuwo aishanda kuZanu-PF kana anoshanda kuZanu-PF achikumbira rugerero sezvaita avo vanga vari mukuru wechidiki weZanu-PF. Ndiri seina hangu pamatauriro avaita ndichitaurawo ndakamirawo semwana weZimbabwe. Aiwa, ndavaregerera 100% pakuti vapupura vagona kutaura chokwadi, havana kuda kuzvitutumadza kana kuda kuti nekuti ndakadai kana ndakambodai, bhati vazama kuzvininipisa. Ndinotenda kuti sezvo vakumbira ruregerero vachiri kurarama, kana vakumbira nemwoyo wakaperera, naMwari vachavaregerera. Mazvita zvita handina kainzeke rekodhi. Ndinokumbira kuti muikande pamhepo naiyo vainzwe kuti munhu akaitawo seni ndaaccepta ruregerero rwavo.
Makadii mhuri yeZimbabwe, mese muri ikoko kuZimbabwe. Ini ndiri Robson Mtisi, ndobva zvangu Chipinge ikoko. Ndinongoda kungokwazisa zvangu famili yangu yese ikoko kuChipinge ikoko, laini yeDeziri nevana kwaDikombwese ikoko. Ndokufarisai mese nepachiriga ipapo, ndokwazisai vese nematichakandibvisa. Ndokumbirai kuti vana vanhu vese kana wakanzi shutdown gara mumba mako, because dai chirwere chiri chakaipa chirwere icho chichi, because tofa tiri muno muSouth Africa muno aishi totambura nesu nelockdown iyoyo. Saka hapana kuingaitira nharo nani nemutungamiriri wemuno muSouth Africa ari kutoita zviraiti izvozvo kuti lockdown, because chirwere chakaipa ichi hama dzatinodikana. Kumbira tigare muDzimba, ndokumbira please. Thank you. Maita basa.
Makadiko paStudio 7 tikutaura kuti pana paBotswana. Nyaya yeshutdown iyi ichainyaya yanga yakanaka chaizvo kuti chikuru chisapararira. Unfortunately tine dambudziko rekuti vana Murangagwa vanongotaura zvinhu vasina kuona kuti logistics dzinenge dzarongwa ndedzipi. Kune dzimwe nyika vakanga vagara vakashanda logistics dzavo, nyika dzese dzinoti madisaster relief funds nekubatsira vanhu during a disaster. unfortunately kwedu kukana even a sanitizer kana chini they are not providing saka this shutdown kunongori kuburayawo vanhu vakabisira kuzi avanhu havana pechikubata kuti vazhe saka it's very unfortunate zvoda nyika dzine zvinhu zvadzo nyika dzinenge dzichita dzevanhu vanoitawo banking nyika dzine vanhu vanokwanisa kuitawo something tospay kwete kwedu kuti vanhu vanorama from hand to mouth munhu akakwira zoresesi asina kushanda anodii dambudziko rine vanhu ava kuti vanongoava zvinhu zvavakakonzeresa ivo ndozvavakukonzeresa vanhu manje idepressed moment ozvinenge chinziva vanhu dhivheropaiwo nyika yenyu nyika inake ive ine banking system yakanaka kuita kuti vanhu vakwanise kurarama manje pakadai so munhu anorarama nei anovanofa nezhara vari mudzimba umu its very unfortunate shutdown yakanaka but vanhu havana chekubata ndatenda hangu
iko vashamarari vestudio 7 zvengoto vanhu vese ngavakwanise kunzwisisawo maererano nechirwere checoronavhairas ichi kuti vanhu ngavagare mudzimba zvokwadi chirwere chakaipa ichi chinoparadza tarisai pasi rese rapere kuparara vanhu vapere kufa ndotirambai muchititepfenyurirawo tinzwe zvakanaka vestudio 7 tatenda
makadiyo vashamarari ikoko inini zita rangu nonzi Trust tinokumbirawo kuti mapurisa iwavo vanoita kuti vanoti vanhu vangasangana nevanhu vachienda kumashopu vorova vanhu tinokumbirawo kuti vasavarova vanofunga vanoje vanofane nzara zvefuti vanhu vacho iwavo ndozvandirikumbirawo pamhuri yezimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nepfenyuro yenational broadcasting corporation nbc inoti gwaro rabudiswa nevaongorori vezveutano rinoratidza kuti vanhu vechitema muamerica ndivo vari kunyanya kufa nechirwere checovid-19 kupfuura vevamwe marudzi ongororo iyi inoratidza kuti makumi manomwe kubva muzana evanhu vakafa nechirwere ichi muguta rechicago vange vari vanhu vatema kunyange hazvo muguta iri vateme vachingova makumi matatu kubva muzana pane avo vakafa necovid-19 muguta remilwaukee mudunhu rewisconsin vatema vanoita makumi masere nechimwe kubva muzana ndivo vakafa kunyange hazvo vatema mudunhu iri vachingove zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana hurumende yeamerica yayambira vanhu muamerica kuti vasunge dzibate ichiti svondo ratakatarisana naro richaona vafi vakawandisa kupfuura dzimwe nguva dzese semazuva ese Dr. Frank Gunye vari pano vachititsanangurira zviri kuitika
iye zvinoizvi tasvika pachinhano chekuti tava nemaonero akati kurei zvichienderana neyatinoti modeling kana kuti chenjedzo yekuti chirwere chiri kuenda kupi uye remangwana richange rakamira sei tava neumbo hwakati wandei hunotibatsira kuti titarisire mberi kunouya maringe nekuri kuenda chirwere ichi tichitarisa kuti pari zvino taakuona sekuti vanhu vacharamba vachibata chirwere vachadzikira pane vataifungira svondo rapfuura nenguva yakapfuura kumashure izvi zvinobuda mukuti tava neruzivo rwekuti social distancing kana kuti kusaungana kwevanhu kuri kubatsira zvikuru kuti utachiona wechirwere cheCOVID-19 usarambe uchipararira mune vanhu. Zviri kubatsira zvikuru izvozvo.
America pane chairi kudzidza here kubva kune dzimwe nyika dzine chirwere ichi?
Kungu, America iri kudzidza zvakawanda. Zviri kutibatsirawo kana zviri kutibatsira kuchinja mamodels edu somuenzaniso. Takatarisa kuona zviri kubuda kuItaly nekuSpain nekuSouth Korea. Mukatarisa zvavakaita zvesocial distancing nemamwe mainterventions avakaita anotibatsira kuti umbowo huri kubuda ikoko hunotibatsira kuti titarise tizoone kuti kupararira kweutachiona muno muAmerica kuchadzikira pane zvatanga takatarisira munguva pfupi yapfuura. Nokuti taakuona kuti nyika dzatiri kutaura idzi in some of these areas kuItaly nekuSpain nekuSouth Korea in some areas vakatosvika papiki yavo paanonzi paapex kana kuti pamusoro pebell curve yedu nemhosva yemainterventions avakaita. Saka tikatarisawo muno muAmerica tikaona kuti tikaramba tichiteedzera modeling iyoyo zvavakaita ikoko tikazviita muno zvakavandudzwa, tinoona sekuti uwandu hwevanhu vacharamba vachitapurirana utachiona huchadzikira. Zvinozorevawo izvo kuti mukupedzisira vanhu vachange vazogerengedzwa vachafa nechirwere ichi vachaita vashoma kupfuura zvatanga tichitarisira munguva pfupi yapfuura.
Ndinonzwa kuti hurumende iri kuyambira vanhu muAmerica kuti svondo rino iri ratakatarisana naro richave svondo rakakosha zvikuru maererano nechirwere ichi. Mungatitsanangurira kuti sei?
Hongu, svondo rino iri isvondo rakakosha zvikuru takatarisana nechirwere chino kuti vanhu vari kufa pari zvino vanhu vakabatwa nechirwere masvondo maviri kana matatu apfuura zvichidzoka kumashure. Vanhu ivavo vazhinji vavo vakamomoterwa nechirwere ichi vakanonokerwa kuenda kuzvipatara kuti vandobatsirwa. Saka tichaona uwandu hwevanhu vachafa huchikwira chaizvo svondo rino, asi tinoda kuti vanhu vanzwise kuti havasi vanhu vari kutapurira utachiona iye zvine izvi kana kuti svondo rapfuura. Sezvandataura masvondo maviri kana matatu akatopfuura pavakabatira utachiona vakanonokerwa kuti vawane kushandirwa muupenyu. Tine nzvimbo dzatiri kuona dzakaita sana Louisiana, tichiri kuona zvakare kunew york sezvora nhasi munew york vanhu vanopfuura 700 vafa. Asi vanhu ava kureva kuti vakabatira utachiona uhu munguva yatopfuura ikumashure uku, ndosaka zvakaomera America.
Dr Frank Guni vari parunare muno muWashington DC nestudio 7.
Apo Jesu anouya kutora varume, anotora vakanaka avo vanokore, vanorake vavanje vasi vezvitiro, vanoenda kunenge kugara naJesu. Apo Jesu
Oliva Mtukudzi nekambo kanosiririsa kanonakidza Apo Jesu anouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vanokurudzirwa kuti vagare vaine mishonga yemwedzi mitatu mudzimba munguva ino yedambudziko recoronavirus. Bazi rezveutano rinozivisa kushaya muZimbabwe kwemunhu wechipiri nechirwere checoronavirus. Meya veguta reHarare vari kukumbira vemabhizimisi kuti vavabatsire nekanzuro yavo kuti vagadzirise nekukurumidza zvibhorani zvisingashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesezvekare manheru apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA.